Veruzhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava riri munyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi, uyo aimburairidza zvekare Dynamos, vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias kufandirimbwa.
Varuda coach wemuno anoziva shona nechirungu kuti akwanise kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna naingrindu.
Asi mutambi Silas Ungani, uyo anotambira Vestri kuIceland, anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Chotangidza pamwe kutanga kuti 140 munongozva bhora remuZimbabwe, masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete, tinokwanisa kugodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders, iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League, vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro, asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo, bhozi verudo anongotora ukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevarairidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 Chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 Chikumi gore noya, apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.